Saka refu iri rinonzi nezvitararo
auba murango rinonzi zvombo rinova auba mari chipiri kubva ndichitanga kudetemba
manga muri kupi bacho kwamailonja album irori
Jason People Little Theatre kueast Lemu Harare kubva nenguva dza5 kusvika nenguva dza8 manheru
pari kunzi zvombo apo hamusi maakutidzosera kuhondo here ndezvipi zvombo zvamuri kutaura
pareti zvombo apa kune chombo chinovaka kune chombo chinoparadza inini ndakasarudza kushandisa nhetimbo dzangu sechombo chinovaka nharaunda yangu
mumba mangu anopinda ndine munhu mumachira nevana munhu kudzora nekabudura kutarisa mudzimai wangu paanomedura saka pano ndichizora ndakamudzura zvakamutarisa kuroora rume wega ane zuva
rinooroa saka nhetembo idzi namazuva ainounyanzvi uhwo chombo chinoadresa matambudziko atikusangana nawo akaita saiwayaya ende ndichokurudzirawo kana ari maartisti mamwe kuti mukuimba kwatirikuita vananyanduri mukunyandura kwatirikuita ngatishandise art yedu sechombo kuvakiridza nharaunda yedu
vanoda kukutevererai vanodawo kuuya kumitambo yenyu kumashowo yenyu iwaya vanokuwanai kupi
zvichanzi Mambo Gora Maturu pasocial media saka mukafollowa Mambo Gora Maturu ipapo ndinokanda information yese about kunowanikwa kunowanikwa album kuenda payoutube kutange riripo mukaenda painstagram tichange tichingoposta information yakawanda maringe nealbum irori uye parinowanikwa
mashoko amunoda kupawo vatsigiri venyu nevanokuteverai ndeyekuti kudini
mashoko andinosiyira vateereri ndinoti upenyu dunga munhu pfungwa dzemunhu ndicho chombo chake dzinogona kushanda kumuparadza kana kumuvaka ndatenda
chitipai kamwe chete timbokati chikwake hoza friday vanhu zvevateereri kuti mangwana kunenge kunei
akakambo kanonzi mhiri kwatakaenda kandakafita anonzi Darlington Tanganyika kana kuti mofu kanotaura miringwa kana matambudziko anosanganikwa nawo nemazimbabweni kana vana vevhu vakaenda kune dzimwe nyika uye nezvishuwo zvavo kana zvaigonyika saka vateereri ngavanasikwe kwatakaenda ndina mai yakuenda ndade mamusini tarovedzera tarovedzera kuti vakakwira mawere kwasimba kusiya manhai pane chaiuuza sazo watavuka ndiuka takaita kukira mumwe ugwendo gwemvana kuno kwatiri chero tsika dzasiyana tinogara ndudzi nendudzi dzakasiyana handizvitwa zvakatosiyana kureva kumba nekuno kwakatoa inoziva kwere kwere kaomakuva mubhakura inotiri mutapwa inzimbo yavene inokuita nhamba kutaura ganda vakada zvenofosiya ndarama inonakira kuzvikovavo kuno mhiri vazhinji vakarova vakatika kudongo dzaatambati hama zhinji dzakaterekwa dziri kuno vamwezi vanatumirai mari vanozvinova vakasirwa mateama hapana purojekti inofamba uzuo kuti nikuzeusikwa ibereki chakaii sekugara chaipo ibasa uya ukugarima murume pano toda kumusha wakabva naye ukazivokuwanira kuno vamwe vanoaa manana nevarume kuno kutsvaga utano mukate kuwa matongo ezvinetsoka nditike ndarovera zvinova chakaii chero tikagara navasi pazvirudzo zvavati ndiza kusupa mari yendega icho ndakeberwa mhiri basa kugere hapana anotiyadiia kuti tinoremekedza vauyi pavo tiremerera vadie kushuzhira mhuri simba rekumira mhiri ndiko kwakati tadya uchi nemukaka medu munyika kana pamhiri pachiyerera munoti kuna uzoyambukiri here koto yedu pachoto ikadziyadziya munoti hatizopambiri here chinzi basa racho nderekugeza chembera unoti zvoga here wavakuoti mwari ndoupenyu wacho here Nubata zamai vake ukupari nani jimbopa ni wano vata mbiki.
Mambo Mbamatini Nyanjie mazi Anamu ya vajibaya kemiko Chatuwe ni mazi Chatuwe ni temu
Mambo
Oh,